This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 15 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reAmnesty International rokurudzira South Africa kuti vasungwa vekune dzimwe nyika vapiwe mukana wekumirirwa nemagweta.
Mhirizhonga inotyisa inoitika kuHurungwe West, uko kwarohwa vanhu zvakaipisisa.
Mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika panyaya yegukura hundi vapelekezela mupoko okonzera mutauro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti imbomira kudzosera zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakasungwa munyika iyi kudzamara vanhu ava vakwanisa kumirirwa nemagweta. Zvinonzi kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinokwana 100 zviri pakati pevanhu vakasungwa ava. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashaura neStudio 7 vari kuJohannesburg, South Africa nhasi, mukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaDeprose Muchena vakurudzira hurumende yavaJacob Zuma kuti isadzinge vanhu vakasungwa nemapurisa pachirongwa chiri kudaidzwa kuti Operation Fiela, icho chavafananidza neOperation Murambatsvina yakamboitwa muZimbabwe muna 2005. VaMuchena vakurudzira hurumende yeSouth Africa kuti imise Operation Fiela vachitiri kutyora kodzero dzevanhu. VaMuchena vanoti mapurisa ehurumende yeSouth Africa akapinda munzvimbo dzakaita seMethodist Church iri muJohannesburg, apo panogara vapoteri vazhinji pamwe nepaFatis Mansions, achishanda nemasoja vachiti vari kutsvaga mbavha asi vaine chinangwa chekusunga vapoteri ava.
Kuti Amnesty International chirongwa ichocho chiri kuvhiringa kodzero dzevanhu vakagara muSouth Africa, saka tiri kukumbira zvakanyanyisa kumapurisa nevamwe vari kushanda nemapurisa kuti vateerere zvataurwa necourt, nekuti vakasateerera zvataurwa necourt vanenge vakunetsana necourt, vanenge vakunetsana neAmnesty International, vanenge vakunetsana nemamwe mapato ari muno anokurudzira magariro akanaka evanhu.
VaMuchena vanoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakasungwa zvichitevera chirongwa cheOperation Fiela ichi.
Vanhu vese ivavo kusanganisa nevamwe vasingabvi kuZimbabwe vari kubva kune dzimwe nyika, tiri kuti ngavachengetedzwe nemapurisa nehurumende yeSouth Africa, nekuti kodzero dzavo dzanzi nedare redzimhosva dzinofanirwa kuti dzichengetedzwe vasadzingwe munyika pasina urongwa hunoratidza kuti South Africa nehurumende yavo vari kuita zvinhu zvinoenderana nebumbiro remutemo wavo, kusanganisawo nemitemo inosunga South Africa pasi rose rino yatinoti yapachirungu international law.
Zvichakadai, magweta ari kumirira vasungwa ava ataura neStudio 7 anoti azopiwa mvume yekuti aone vasungwa ava. Izvi zvatsinirwawo negweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Hongu kubvira zuro takakwanisa kuti magweta akwanise kuinda kunoona vanhu, saka vanhu vese vavakasungwa vanga vasingatendegwi kuti vaone magweta, vanga vangoi vapachitovana mabhazi akamirira kuti vatakure avatumire kuZimbabwe. Saka chikuru chakakwanisa kuitika ndechokuti Lawyers for Human Rights rinovasangano ramagweta anomirira kodzero dzevanhu muno muSouth Africa richinge riri zvesangano ratinoshanda naro seZimbabwe Exiles Forum rakakwanisa kuwana court order kana kuti gwaro rinobva kudare guru redzimhosva muno mure High Court rinotendedza kuti tione vanhu ivavo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakanotsvaga upoteri kuSouth Africa pakatanga kuoma zvinhu munyika, uye vamwe vevanhu ava vanonzi vari kugara zvisiri pamutemo. Amnesty International inoti kusungwa kwakaitwa vapoteri ava nehurumende yeSouth Africa kuwedzera peturu mumoto zvitevera kurwiswa kwakaitwa zvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zveSouth Africa mwedzi wapera, uko kwaidaidzwa kuti xenophobia. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vatanga kuvhota murunyararo nhasi mangwanani musarudzo dzemuweza North. Zek inoti sarudzo idzi dzanga dzichiitwa murunyararo. Asi kuhurungwe West kune sarudzo dzeby-election dziri kuitwa musi wa 10 Chikumi, zvinonzi mhirizhonga iri kuenderera mberi. Vari kukwikwidza musarudzo idzi ndivatemba Muliswa, vari kukwikwidza vakazvimirira, uye vaKeith Guza veZANU PF. Nhasi mutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vange vachitsvagira vaGuza rutsigiro munzvimbo iyi. Asi zvinonzi vanotsigira mapato anopikisa nevanotsigirawo vaMuliswa varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori vatsigiri veZANU PF uye Mauto. Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekuburiswa kwemashoko MDC kumashonaland West vaWilson Makanyaire.
Mutevheri wemutungamiri wenyika weZANU PF vaMboko vaenda kurari kusende nhasi semagariro avo ekumbunyikidza vanhu kuzaimudzirari dzavo. Vana varamba kuenda kurari, varamba kuvharisa mastoro, vaendapo vashoma vobva vati ngatiti patsvangirai. Ndopapenga vana vakati kotsvangirai wakudini? Ndo vakapa kuti mukanganise nyika here? Ndokubata vanhu ndokuzvambarara. Panga paina kansela weda Chamudu ndowabaya, ndo vavazvambaradza nevamwana vedu vebranch mabranch members vedu ikoko, zvokuti pane zvimwe izvi akatotsururika musoro kwezvimba.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kana vaMpoko kuti tinzwe divi ravo, sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi nhengo yePolitburo yeZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ekuti ZANU PF iri kuita zvemangoromera.
Haiwa, vari kunyepa, vari kutya, vanoziva kuti vakadyiwa kare. ZANU PF haishandisi chisimba, yakashandisa chisimba kubvisa hurumende yaSmith. ZANU PF inoziva kushanda navanhu kuti.
Asi mukuru wesangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vanoti kuhurungwe West kwaberekera ingwe, uye Zeki inofanira kupindira.
Zvatiri kunzwa kubva kuhurungwe West zvinenge zviri kutishusha inyaya yekuti vanhu vari kutyityidzirwa, uyezve pane nyaya yatiri kunzwa yekuti madzishe kana kuti vatingati masabhuku vari kumanikidzwa kuti vaite zviri kudiwa nevari pamusoro pavo.
Mashoko aya atsinirwawo nemukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini, avo vanoti vose vari kupesvedzera mhirizhonga ngavarambidzwe kukwikwidza musarudzo.
Ratakanyanyiwa kutarisana nehurungwe West constituency kune by-election. Saka chatinokurudzira isu ndechekuti sangano rakazvimirira rega rinonzi Zimbabwe Electoral Commission ngaribude pachena rinotarisa zviri kutaurwa kunzi zviri kuitika kuhurungwe. Raongorora zviri kuitika kuhurungwe, ngarishandise masimba ari naro kuti ribvise vacho vari kunzi vari kukonzera mhirizhonga iyoyo.
Sachigaro wesangano rakaumbwa nehurumende kutarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vanotiwo vatumira nhumwa kunoongorora nyaya yemhirizhonga inonzi iri kuitika kuhurungwe West.
Tsvagiridzo yedu ichiri kuenderera mberi, hatisati tapedza. Saka hatisati taita ripoti yacho.
Munzvimbo dzakaita seMatabeleland neHarare dzine sarudzo musi wa 10 Chikumi, vanopikisa vari kugunun'unawo kuti vari kuoneswa ndondo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZek nezvezvinyunyuto izvi, sezvo mukuru wesangano iri Amai Rita Makarau vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Batore MDCT rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vanofanirwa kusiya basa nepamusoro pemashoko avo ekuti vamugabe havanei nechekuita negukura hundi asi kuti hondo iyi yakarongwa nenyika dzekumawirira dziine chinangwa chekukonzera kusagadzikana munyika mushure mekunge Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Vamupoko vakataura mashoko aya nezuro kuGreat Zimbabwe University kumasvingo. MDCT yashora zvikuru mashoko aya ichiti anomutsiridza marwadzo evanhu vakaurayirwa hama dzavo munguva yegukura hundi. Vamupoko vakatsamwisa vanhu vakawanda mwedzi mishoma yapfuura mushure mekutaura mashoko mamwe chete iwayo. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mauto ehurumende e5th Brigade akauraya vanhu kuMidlands neMatabeleland vanodarika makumi maviri ezviuru. Vamugabe pachavo havasati vambozviramba kuti izvi hazvina kuitika kunze kwekuti vakangoti nguva iyi yakanga iri nguva yekupenga. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vamupoko havakodzeri kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Izvi zvinotishamisa zvobva zvatishungurudza panguva imwe cheteyo. Nokuti vamupoko vanoti ivo vanga vari murwi wehondo vari muwo veteran muzebra forces. Saka vanofanirwa kuziva ivo kuti history yenyika ino iri pachena kuti vanhu vakapondwa nehurumende yaRobert Mugabe vachipondelwa kunzi vanhu vaigara munzvimbo dzeMidlands neMatabeleland South neMatabeleland North mhosva yavo iriyo kunzi murimandevere chete chete. Tinozviziva izvo kuti pakaita komisheni yegweta guru romuno munyika rinonzi iro vaSimplicius Chiambakwe vakaita commission of inquiry mugore ra1987 vakanyora ripoti yavo vachitaridza in detail utsinyi hwakaitwa nemasoja e5th Brigade akanga atumwa naMugabe achirepa achiuraya nekuponda vanhu vasina mhosva kuMidlands nekuMat South nekuMat North. Saka zvinotoresanana zvikuru kuti mukuru uyu anonzi Mupoko vambosvikeiko zvinosaka kuti vashaye hanya nevanhu vakapondwa zvatinoti muchirungu genocide.
Mungava neurongwa hwekubvunzurudza vamupoko nezvenyaya iyi here zuva ravachauya kudare reparamende?
Izvo ndo zvikatoitika mwana wamai vangu nokuti vamupoko haasi mwana mudokoba. Pandakatarisa history yavo ndakaona sokuti vane makore anoita iwo makumi manomwe nemana 74 years. Ava musharukwa munhu mukuru unofanirwa kunge achiziva kuti zvaanotaura zvinofanirwa kunge zviri zvinovaka nyika kwete zvinoputsa. Pavachadanwa kuzouya kuparamendi kuzopindura mibvunzo yavachabvunzwa nemamembers of parliament edu, iyi ichange iri mimwe mibvunzo iri patop of the list yokuti sei vachirotomoka panyaya dzegukura hundi.
VaObert Gutu ndiwo mutauriri webato reMDCT vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika muBurundi nhasi.
Vakuru vakuru vemuBurundi vanoti vasunga vanhu vatatu vane chekuita nekuda kubvisa nechisimba mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza vatauriri wava Nkurunziza vanoti General Geoffrey Nyombare havasi kuzivikanwa kwavari. Vawili Nyamitwe vati vaNyombare vanofungidzirwa kuti vakahwanda.
VaNyamitwe vati vasungwa ndeva Hillary Nimeya havaimbova mukuru mukuru muchipurisa vaimbove gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaKrailira Ndarekurie pamwe nevanga vachitaura vakamirira chikwata chekuedza kubvisa vaNkurunziza pachigaro vaZeno Ndabaneze. VaNkurunziza vari kutarisirwa kutaura paterevhizheni nhasi.
Vanhu Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hapana chekunyara nemabvutirirwo akaitwa mapurazi vachena achipiwa vanhu vatema. VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi kwaMutare apo vanga vari pamusangano wekudzidzisa vagari zvinoreva bumbiriro remutemo yenyika. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa avo vanovezve zvakare gurukota rezvemutemo vataura mashoko aya pamutare Teachers College nhasi pasi peurongwa hwebazi ravo rezvekudzidzisa vanhu vemunyika nezvebumbiro remitemo. VaMnangagwa vati hapana chakaipa chakaitwa nehurumende mukubvuta minda yaiva yevachena.
Takawana minda ine chaos. Kuzvotakugadzira chavane nonzi land portage. Inogadzira manje kutiko vane chinenge 5 regions. Region 1, Region 2, Region 5. Unarambara kwa size ya kani niye prazi, kana Region 1.
VaMnangagwa vati sezvo vatema vave neminda, yari nguva yekuti kugoverana kweminda kuchiitwa nemazvo.
Kuti havanazvo mari kumaroko, saka havanazvo, kwaungaende kumburu chete Region 1, dimbura prazi rako, ayo, ndotanga watora. Kuzo dimbura nazvo muchirayira muchikwirana. Ndo chapter 16.
VaMnangagwa vati pasi pebumbiro remutemo yenyika matunhu ose emunyika anofanirwa kusimudzirwa zvakaenderana.
Development yenyika ngaiparadzirwe zvakainzana munyika mose, kusawana vamwe vanosarira sure, vamwe vachibudirira kudarika vamwe. Upfumi hwenyika ngahuparadzirwe munyika yose, vanhu vose vawane kubudirira zvakainzana. Womu zvinokwanisa kuti vamwe vanenge vakatanga varokwashi muno kuwana kudiriro kudarika vamwe. Saka hurumende ikozvotimisa, aiwa, kana iri fundo hakuna mwana weZimbabwe anofanira kushaya fundo munyika yeZimbabwe.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, munyori mubasa rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati urongwa hwekuti mitemo uenderane nebumbiro remutemo huri kufambira mberi. Vatiwo bumbiro remutemo wenyika zvekare rave kuwanikwa mumhando yeBraille kuitira vaya vasingaoni kuti vazive nezvaro.
Kuti tapambidzira pamusana pemalanguages atachaura, takakwanisa futi kupindurudza constitution iri ikapinda muBraille kuitira kuti vanoshandisawo Braille vakwanise kuverengawo kuti kumbiro redu rinotaura nezvei.
Vamwe vanga vari pamusangano wanhasi vaisa chikumbiro chekuti nyaya yevakuru vemuhurumende vane minda inopfuura mumwe chete iongororwe nekuchimbidza kuitira kuti vasina kuwana minda vapihwewo uye kumisa nyaya yehuori yatekeshera. Paiswa chikumbiro zvakare chekuti pange paine homwe yemari yechirwere cherurindi sekuvapo kwehomwe yeHIV and AIDS. Musangano wanhasi wapindwa nevemasangano akazvimirira oga vemabhizinesi, vakuru vemuhurumende, vadzidzi vechidiki pamwe nevemachechi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika munyika.
Kana musina kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, murayiridzi wechikwata chemawarriors Kalisto Pasua ari kuchema nenguva pfupi yegadziriro iyo akapiwa murwendo rwake rwekosafa senior challenge. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors akagadzirira kwemazuva matatu chete vasati vasimuka kuenda kumakundano ekosafa ayo ari kuitwa kuSouth Africa kubva musi wa 17 kusvika 23 chivabvu. Murayiridzi wechikwata ichi Kalisto Pasua anoti haasi kufara negadziriro iyi sezvo aida mazuva akati wandei kuti vatambi vake vajairirane matambiro avo sezvo vachibva kuzvikwata zvakasiyana-siyana. Mumwe muteveri wenhabvu vaMishek Chitsaga vanoti havasisina tariro nechikwata ichi nenyaya yekusarongeka kwegadziriro iyi.
Ipapo apa ndopanonyanya kuda kuti netse ipapo nyanyanya tatasa nebhora remuZimbabwe. Nyaya yekuti nyaya iripo ndekuti the talent is there. Because vafana avava vane a lot of potential zvokuti vai vaigona kunotamba vakatiita zvakanaka. But maisa apa takutodhauta because preparations dzavo dzavakaita dzakadzina kudzakazvinonyatsa kurongeka.
Muchikamu chekutanga, Zimbabwe iri kusangana nezvikwata zvisinganyanyotyisa zvinoti Mauritius, Namibia neSeychelles. Asi pasuwa haasi kudherera zvikwata izvi achiti iye nhabvu yasanduka pasi rose. Vatsaga vanotenderanawo nemurayiridzi wavo vachiti ivo mukore uno hakusisina chikwata chinonzi chidiki kunyanya munhabvu yemuAfrica.
Bhora mazuva ano nyaya iripo ndeyekuti bhora risina anonzi magiants. Nonyaya yekuti katarisa kana maAfcon kana kuWorld Cup, masurprises anokuwanika kwese kwese.
Asi munyori mukuru weCapes United vamoto ndodzo vanoti Zimbabwe inokwanisa kukunda muchikamu chekutanga sezvo vatambi ava vajaira gadziriro isina gwara kuzvikwata zvavo nekumaWarriors zvekare.
MaWarriors ndinoona vachinokunda nekuti pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vange vaine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Chokutanga ndechekuti vabatsirwa pavane mari, zvinova zvatinotenda chaizvo. Chechipiri, kana vari kutamba vari uko vanonga vakatariswa netimu dzakawanda. Naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina tinopinda mufinal.
MaWarriors akabatsirwa nemari yekuenda kumitambo iyi nemukuru wesvondo yeProphet Healing and Deliverance Ministries, Vauta Magaya. Apo chikwata ichi chiri muSouth Africa, mitambo yeCastle Premier Soccer League iri kuenderera mberi semazuva ose. Mitambo yakamira seizvi: Chicken Inn neHighlanders, FC Platinum neTriangle, Haumain neDynamos, Harare City neHwange, Wawa neZPC Kariba, Capes United neChapungu, pamwe Flame Lily iri kusangana neBuffaloes. Mune mimwe mitambo, chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chambomisa rwendo rwacho rwekuenda kuPakistan nemhaka yemvonga mupopoto iri kuitika munyika iyi. Mutauriri weZimbabwe Cricket Valav Mobanda vanoti vayambirwa neveSports Commission kuti vasashanye munyika iyi mushure mekunge vebazi rinoona zvekunze kwenyika rataura nehurumende yemuPakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muBurundi.
America iri kutevera zviri kuitika muBurundi uye inonyunyuta zvikuru nemhirizhonga iri kuitika muguta guru reBujumbura. America inoti bato riri kutonga muBurundi rakarasikirwa nemukana mukuru wekusimbaradza utongo hwejechetere, apo rakadoma vaPierre Ngurunziza kuti vakwikwidze kwetemu yechitatu. United States inokurudzira mapato ose kuti amise mhirizhonga iri kuitika.
America inotiwo inotsigira kurudziro yevatungamiri venyika dzemuEast African Community wekuti muBurundi muve nerunyararo uye pave nesarudzo dzinoitwa murunyararo nekuremekedza kodzero dzevanhu vese senzira yekuremekedza chibvumirano che2000 Arusha Peace Agreement, icho chakapedza hondo yaive munyika iyi.
America inokurudzirawo vose vari muBurundi kuti vatore matanho ekuona kuti munyika maitwa sarudzo dzakachena uye kuremekedzwa kwekodzero nemitemo. America inoti inoshushikana kuona mauto emuBurundi achiita zvemhirizhonga muBujumbura. Pasi pemutemo weLilo, America haibvumidzwe kupa rubatsiro kumauto emuBurundi nekuti anozivikanwa nekupara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. America inoti zvakakosha kuti mauto emuBurundi pamwe nevanhu vemunyika iyi varemekedze chibvumirano cheArusha Accord uye kuti vasaite zvemhirizhonga. America inotiwo icharamba ichiongorora zviri kuitika muBurundi uye ichanyima mavhiza ekupinda muAmerica kuno vose vanoita zvemhirizhonga.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matumira kuWhatsApp nepaFacebook. Kana muchida kutumira mamessage paFacebook, munoshandisa peji yedu inoti VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook peji yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu.
Munogona weduwe kwasara mitambo zuva roga roga. Ndini Dimbare Jackson kugokwe kwachoto, munyori weduwe kutanga uyu.
Wechipiri anoti makadi jongana play, tinofara nemharidzo yenyu yamunotipa muzuva nezuva. Wedzerai mazuva, muwedzerwe mazuva neupenyu. Bai zvichanaka magwa nahazvo.
mazitayo. Mumwe anoti ndinoitwa emanyo tsingidze ndinoda kuti mundifarisire baba vangu kuinyanga North. Kunyanga North munogona basa vakoma.
Imwe inobva kuna King Solos anoti jongana blessing Zulu itaiwo muchiverenga maSABS kuitira kuti vanyori vasaure moyo ndatenda hangu.
Mumwe anoti hi boys basa munogona wedwe pfurira imberi kuno kuZimbabwe tanzwa nenhamo mukoma chare kwamutoko.
Mumwe anotiwo nguva ndoinenge yaita shanje nekuti nhasi ndamboti vanhu vambo tambe nziyo handiti jonga sezvo iri Friday kudai vatereri nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchinyora uye kuti shanyira paFacebook page yedu inoti VOA Shona. Mobva matifarira, tinotenda.
Asi musakangana kukwazisana hama neshamwari pano pastudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Kokambo handiro dambudziko kubva kuna Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezongwa idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Sangano reAmnesty International rokurudzira South Africa kuti vasungwa vekune dzimwe nyika vapiwe mukana vekumirirwa nemagweta.
Mhirizhonga inotyisa inoitika kuhurungwe West uko kwarohwa vanhu zvakaipisisa.
Mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika panyaya yeguku rahundi vapelekezela mupoko okonzera mutauro. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande najonga munaudze chirungu.